Muchuchisi wenya i muzvare Caroline Mutimusakwa vaudza dare kuti musi wakubvumbi 4 vamachinga kuti vakaenda kunotora mumhangari wenya i amai Eve Mhende kubasa kwababa vavo kumabvuku ndokutanga kupomera mai Mhende mhosva yekuvabira nhare mbozha yavo. Muzvare Mutimusakwa vati vamachinga kuti vakabva vachikaira motikari yavo vakananga mudhorobha ndokusvikomira pane imwe imba yekudyira. Vaenderera mberi vachiti vamachinga kuti vakazoudza vanhu vavaive navo mumotokari kuti vabude vanotenga chikafu mumba iyi ivo ndokusara vaine mumhangari uyo wavanonzi vakazomumanikidza kuita bonde naye vagere mumotikari yavo vasina kuzvidzivirira. Mupiri wemhosva atiwo panguva yavakamanikidza mai Mhende kurara navo vamachinga kuti vaive nepfuti pavari uye havana kuramba kumapurisa kuti vaive nepfuti. Muzvare Mutimusakwa vatiwo magwaro ekuchipatara anoratidza zviro kwazvo kuti amai Mhende vakabhinywa. Pamhosva yechipiri vamachinga kuti vanonzi vakaenda kumba kwemumhangari vachitsvaga hanzi mudare anonzi Juliet Vureni uyo akanga anzi nemumhangari ndiye akanga aba nhare mbozha yavamachinga kuti pavakamutakura nemotokari yavo musi wakubvumbi 3 asi muzvare Vureni vanonzi vakanga vasiri pamba apa panguva iyi. Muzvare Mutimusakwa vati vamachinga kuti vakazoburitsa pfuti vakainongedzera kumumhangari. Vamachinga kuti avo vanga vakamirirwa negweta ravo vasimudzirai machinga kuti vanzi nemutongi wedare amai Barbara Mateko vasvitse chikumbiro chavo chekutongwa vachibva kumba kwavo kudare repamusoro rehigh court kana vachida kutongwa vasiri muchizarira sezvo dare ramajistrate risina masimba yekunzwa chikumbiro ichi. Pakatariswa mhosva dzavari kupomerwa vamachinga kuti vanzi nedare vagodzoka kudare musi wakubvumbi 23 mune imwewo nyaya yanga iri mumatare nhengo ina dzeMDC Alliance dzakasungwa musi wechipiri pakaitika mhirizhonga panze pematare edzimhosva dzamiswa pamberi pedare nhasi dzichipomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo. Nhengo idzo dzinoti amai Vongaitome, Vangoni Dzashe Dzapfumba, vaPatrick Shumba pamwe navakuda kwaShe Butau dzakasungwa mushure mekunge nhengo dzeMDC Alliance dzatanga kudya marasha mushure mekunge amai Tome vachema-chema kuti vakange vabatwa zamu nemumwe mupurisa zvakazoita kuti mapurisa arove nhengo dzeMDC Alliance dzakanga dzafambira kuzonzwa mutongo wenhengo yekomiti yepamusoro muboka ravechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vaharuzivishe vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi miviri mushure mekubatwa nemhosva yekukurudzira mhirizhonga gore rapera. Vasungwa vana ava kuburikidza nemagweta avo vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Rimwe remagweta evasungwa ava vaGift Mtisi vanoti vaswera vachitenderedzwa pamatare vatongi vasiri kuda kunzwa nyaya iyi.
Astaenda mucourt number 2 maamina mutongi Mr. Ruinga saka vati havakwanisi kuti vanzwe nyaya iyi nokuda kwokuti ine chekuita nezvamakomborero anova iye wakanga vatonga musi uri kunzi wakaparwa mhosva iyi. Saka vatirifera kucourt number 4 mutongi wemucourt number 4 anova kukwanisa kubata zita rake angoverengawo rekodi ndobva aridzosa kucourt number 6. Saka taswera takamirira kuti nyaya inzwike nekuti court 6 yanga yakati batikanei.
Muchuchisi wenyaya iyi vaLancelot Mutsokoti vapikisa chikumbiro ichi vachiti vasungwa ava vanogona kusazomirira kutongwa kana vakapiwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo izvo zvatendwa navamutisi kuti ndizvo zvaitika mudare.
Muchuchisi Mr. Mutsokoti vanga vachiopoza bail saka vadeedza mupurisa anova Mrs. Nhende investigating officer achiopoza saka mukuramba kwake bail anga achiti vanotiza nokuti vamwe vavo vachiri kunze nokuti vari kunze vanga vari 50 saka vanotyira kuti vakabuda vanosangana nevamwe vakapara futi imwe mhosva asi izvi zvanga zvichipokana neuchapupu hwavo hwokuti dhoketi rakauya riri full dhoketi ratopera then uye atyira futi kuti vanotiza kunyange vachitiza vari muno munyika vasingaendi kunze kwenyika atya kuti vanotadza kuuya kudare. Chimwe chaanga achityira changa chiri chokuti umwe wasungwa ane imwe mhosva yaari kunzi akapara saka anotya kuti anodzokorodza futi kupara mhosva iyoyo.
Zvichakadai mutongi wedare panyaya iyi vaRichard Mangosi vati vachatora mutongo wavo pachikumbiro chevasungwa ava nemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.